maonera angu chokwadi mutungamiri wenyika wakakanganisa zvavakaita zvinoshoreka nokuti zvinokonzera kutsakatsikana munyika kwete muno mega asi dzakatowanda nyika dzinogona kutodengenyeka neupfumi hwenyika maitiro ezvakaitwa izvi saka zvavakaita zvisingatarisirwi saka ndo zvinongofanirawo kuitika
semaonero enyu munozoona vamwe vebato remarepublican vachizokwanisa here kubatana nemadhemokrats kana nyaya ikakwidzwa kusenate
ya ndinoona zvichikwanisika kudaro nokuti pane ivavava vaita sarudzo dzokuimpicha tinotoonawo kuti vashoma vekumarepublicans vatoendawo kudivi remadhemokrats kuti aiwa mutungamiri wenyika wakakanganisa saka vazhinji vakuru vane experience nezvematongerwo enyika ndinoona vachikurudzira kubatana nokugatsikana kungangoitawo vashoma navamwe vanorusarura ganda nevanodawo zvavo mhirizhonga vanoramba vachingoita rusha havo
zvii zvinozoitika kuna vadonald trump kana nyaya iyi ikabudirira semutungamiri wenyika vanozogona here kukwikwidza mune dzimwe sarudzo dzinotevera
handioni kudaro uye ndinotoona sokuti chero mabenefits avanga vachapiwawo mudya ndigere webasa ravo routungamiri vangangomashayiwa kana kuri kuti zvabudirira pamutemo kuti vachimiswa basa nguva isati yakwana
tombotarisa iyo gadziriro yekugadzwa kwavajoe biden yesvondo rinouya munoona ichikanganisika here nezvatakaona zvichiitika nezuro kuti vadonald trump vachaimpichwa
maonero angu inogona kuenderera mberi asivo vanokonzeresa nevanonyunyuta havangashayikwi zvinongogona kuti kushaya mano kwakaita ivava vanotsigira mutungamiri aripo vakaita mhirizhonga kumuzinda wenyika uko vanogona kungoita futi mhirizhonga hapana chinovatadzisa kunyanya apo pazvivhitivhiti mukuru vakatotaura kuti vanenge vasiko inogona kutovasiginal yokuti haitai chero zvamaita ini I will be out of danger atichazivi